vachitaura nevatori venhau muHarare mutauriro wavachamisa uye vari chipanga mazano chavo munyaya dzematongerwo enyika. Dr. Ngululeko Sibanda vati kuenda kumatarende imwe yenzira dzavachashandisa kubudisa chokwadi chezvakabuda musarudzo kwete zvakaziviswa nezeg.
Vachamisa vari kutaura nemagweta avo mangwana vachavaunza kupress conference kuti vazotaura kuti zvavari kuita ndezvipi. Saka zvoreva kuti vachaenda, kasi chavanoda kukoshesa ndechekuti havasi kuti kuenda kumakoti ndo kwakakosha. Vari kuti vane dzimwe nzira dzakawanda, pane dzimwe nzira dzakawandisa dzekuti tiite make sure kuti maresults anowanaunswa kana president anozotungamira nyika ndi president akasarudzwa nevanhu kwete akaiswa navachikumbu.
Vasibanda avo vati zviri pachena kuti vachamisa vakakunda musarudzo vatiwo hurumende yava Emmerson Mnangagwa iri kutyisidzira pamwe nekushungurudza vatsigiri veMDC Alliance munzvimbo dzakasiyana siyana.
Zano iri kutya kuti vanhu vemuZimbabwe vanoziva kuti havana kuivhotera, ndosaka yava kuda kuvatandanidza kudai kuti vatize nyika kana kuti vaite zvimwe, vasagone kuramba vachiti aiwa katipei maresults chaiwo chaiwo. Saka president vanorangarira kuti izvozvo hazvifi zvakakonesa kuti tiendere mberi nenyaya yekutsvaga kuti nyika inoite mutungamiri akasarudzwa nevanhu kwete mutungamiri akangogadzwa nezeke.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanga vasiri kudayira nhare mbozha. Muongorori wezvematongerwo enyika uye vachishanda neZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vatiwo zvakakosha kuti MDC Alliance ishandise matare edzimhosva mukugunununa kwavo.
Zvakakosha kuti MDC Alliance iende kumatare ezvemhosva because kana tichitarisa maresults akabuda you will see that pane kamusiyano karipo between maresults akaridzwa neRZEC nemaresults aicollecta nemaelection agents MTC Alliance. So if kana tine judicial system inoshanda tofanira kungotoisa into test kuti inogona here kudefenda the will of the people.
Bumbiro remutemo yenyika rinoti anenge akundwa musarudza nemazuva manomwe chete ekuti apikise nyaya yekukundwa kwake kumatare edzimhosva. Kana iri sarudzo yemutungamiriri inenge ichipikiswa, kupikiswa uku kukasaitwa munguva yakatarwa nemutemo, anenge akunda anogadzwa semutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.